ni akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kabvumbi 6 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Makwanisa kuvanesu uchirongwa chedu chanhasi ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
covid-19 iri kuti vanhu vasaungane iri kunzi mutemo uri kuti vanhu vasaungane vanhu vasafemerana asi mabhoho nekuti hatina chekuita mvura upenyu tirikuwanikwa tichifemerana tirikuwanikwa tichipedza mawaza akawanda tiri mumaqu emvura saka ndonyaya takaendesa kuhaikoti iri kunzi ikwa zuva ranhasi masikati ano na2 kudare redzimhosva rinovere haicourt
dare rehaicourt nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya zvechimbi-chimbi yasvitswa kudare iri nevagari vechitungwiza vari kuda kuti hurumende iwanise mvura yakakwana uye yakachena
veruzhinji munyika umu vanenge vachirarama sei uye mabasa ezveupfumi anenge achifamba sei munyika imomo tikatarisa nyika yedu yezimbabwe haina aya atingati masocial safety net ekubetsera varombo neveruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviitira pachezvavo
sangano recommunity working group on health rinoti kushaya zvekudya mudzimba kunogona kukonzera kuti vanhu vatange kubuda mudzimba izvo zvinonzi nehurumende zvisaitwa panguva yekurwisana nechirwere checovid-19 semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc dare redzimhosva repamusoro rehaicourt nhasi masikati riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechimbi-chimbi yakasvitswa kudare iri nesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza residence trust kana kuti chitrust iro rinoda kuti hurumende iwanise vagari veguta iri mvura yakakwana uye yakachena mukuru wesangano iri muzvare alice kuvheya audza studio 7 kuti vanhu vakadomwa nesangano ravo munyaya iyi vanosanganisira gurukota rinoona nezvemari vamuturi ncuve gavhuna wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudla negurukota rezvematunhu vajuly moyo muzvare kuvheya vati nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavhairasi icho chisingade kuti vanhu vaungane uye chinoda kuti vanhu vagare vachigeza maoko asi mvura yacho hapana tatadza kubata gurukota rezvematunhu vajuly moyo kuti tinzwe divi ravo
chikonzero chakaita kuti tiendese nyaya iyi inyaya yekuti kuchitungwiza hakuna mvura ende nelockdown yakataurwa navamunangagwa kuti kwai kuitwe lockdown vanhu vagari mudzimba zvinova zvinhu zvisingakwanisike kuitika nekuti iko zvinezvi vanhu vemuchitungwiza vagari vemuchitungwiza tiri kubuda zuva nezuva tichinotsvaga mvura mumapublic bowls kana kunotenga mvura inova $2 bucket kana kupfuura zvinova zvinhu zviri kuita kuti lockdown ishaye basa uyezve kare kuti upenyu hwedu hunge uchiraridzikwa pachena padanho panyaya yechirwere checovid-19 covid-19 iri kuti vanhu vasaungane iri kunzi mutemo uri kuti vanhu vasaungane vanhu vasafemerana asi mabhoho nekuti hatina chekuita mvura upenyu tirikuwanikwa tichifemerana tirikuwanikwa tichipedza mawaza akawanda tiri mumaqu emvura saka ndonyaya takaendesa kuhaicourt iri kunzi ikwa zuva ranhasi masikati ano na2 kudare redzimhosva rinovere haicourt
vamaendesa kumatare ndivanani nyaya iyi yakanangana nani chaizvo
munyaya iyi takaisa vajuly moyo anova minister of local government pamwe chete naminister of health vaobedhaya moyo minister of finance vamutuli ncuve pamwe chete nechitungwiza municipality kuti vaongorore nyaya iyi iwani kwe ichitiburitio tukwanza kwa nikuwa tichono mvura mvura yaka chena kubwa matepi tisa wanikuwa tichibuda buda kana kufamba famba unotaga mvura uyeze karete kumbiri sova mnangangwa kutisuse wa garwe chitungiza uyeze boka rechitwe suti kana chitivira ngawa wanikuwa ngawa tipatiro panyatika mbwa nyorele kukumbira kukumbira kutichue nesosie de mvura kana otidemu redule mvura
chii cha muno tarisika kubuda munyaya ii
ale maboho mamuna kana masenitaiza kana maglovu suwa nwarungo chera mvura sema suwese kukita onge kusina kana kunzi lockdown kuta hapana chatinga ite kana tisina mvura mvura upenyu dosa kata indesa nyaya umadarezi mwosa utive ino castities wana utu agent net ino kurumiza kunzi kwa matano kuchengete za upenyu wedu achi waniku
mukuru wesangani orino mirira vagarive mchitungwiza rechitungwiza residence trust Muzare Alice Kufeya ari parunare kuchitungwiza ne Studio 7. Zvino Zimbabwe inoti vanhu vapfumbamwe ndivo vanonzi vakabatwa nechirwere checoronavirus uye munhu mumwe chete ndiye akashaya. Pavanhu ava bazi rezveutano rinoti vana vari kumashonaland east vana muharare uye mumwe chete kumatebeleland north bazi rezveutano rinoti anenge achida kuziva nezvechirwere ichi anokwanisa kuchaya nhare panhamba dzinoti 2019 Zimbabwe iri kupiwa rutsigiro nechina runosanganisa zvekushandisa mukurwisa chirwere ichi China inonzi yakatumira vamwe vanachiremba kuzobatsira Zimbabwe vachishikira kuti chirwere ichi chinogona kupararira zvakanyanya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vagare mudzimba dzavo kwemavhiki matatu kubva nemuvhuro svondorapera asi mukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike vanoti nyaya yekushaya zvekudya inogona kupa kuti vanhu vatange kubuda mudzimba
chirongwa chelockdown chikatedzerwa zvakanaka uye chikava nekutsigirwa neveruzhinji chakaonekwa kuti chinoderedza zvikuru dambudziko recoronavirus taona nyika dzakaita sana South Korea nana China idzo dzakatanga kuisa hurongwa hwelockdown taona kuchiderera zvikuru iro dambudziko recoronavirus asi chirongwa ichi chinofanira kunge chichiongororwa zvekare mabasa ezveupfumi
Mungapa muenzaniso here ipapa?
Apo tichitarisa kuti veruzhinji munyika umu vanenge vachirarama sei uye mabasa ezveupfumi anenge achifamba sei munyika imomo. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe haina aya atingati social safety net ekubetsera varombo neveruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviitira pachezvavo zvinova zvine musiyano nekune dzimwe nyika dzakabudirira uko tiri kuona hurumende dzeko dziri kuisa mari nekubetsera zvimwe nechikafu vaya vanenge vasingakwanise kunge vachikunge vachizvitengera chikafu apo vanenge vasingakwanise kubata mari
asi hurongwa uyu huri kutambirwa nemunhu wese munyika here umuse maonero enyu varusiki
Urongwa uyu kuno kuZimbabwe unenge uri kunyanyoshanda muguta guru reHarare tikada kutarisa kune mamwe maguta tirikuona kune mamwe maguta vanhu vari kunge vari kungoita mararamiro seavaisimboita kunze kwezuva rekutanga chete apo nyika yose inenge yakamboda kutevedzera zvakanga zvarehwa nehurumende saka izvo zvichireva izvo kuti mazuva akawandisa zvichaita kuti zvoomesera vaya vanobata mari pazuva roga roga avo vanokwanisa kutenga chikafu chavo pazuva roga roga ndonge vachinge vabata mari yavo yavanenge vasevenza
Saka kuwandisa kwemazuva kunorevei semaonerenyu?
Mukuwanda kwemazuva hazvishamisi kuona pachizoita dambudziko rekuti vamwe vanenge vakutya kuti tikaramba takagara mudzimba tirokwanisa kana kufa nenzara. Saka zviri nani kuti titobuda totorwisana naiwo mapurisa acho ari kuchengetedza kana kuti ari kudzivirira vanhu vachitidzokerai kudzimba.
Saka kurudziro yenyu kuhurumende ndeyekuti poitwa sei?
Saka kurudziro inenge ichidiwa kuhurumende ndeyekuti dai hurumende yawanisa varombo chouviri, chingave chiri chikafu, ingave iri mari yekuti vange vachikwanisa kunge vachiwana chinovararamisa pamasvondo matatu akatarwa nehurumende iwawo. Nekuda kwekuti paiye zvinezvi tangopedza svondo rimwe chete chete, asi veruzhinji vaakutonyunyuta nekuda kwekuti mudzimba umu mapinda nzara, sezvo vachirarama nemabasa ekuzviitira uye vachitenga chikafu chiya tumwe twatungati tumatsaona tokuti munhu anenge achitenga kacooking oil kake pazuva, kahupfu pazuva, kamuriwo pazuva. Saka akasabata mari panoita dambudziko renzara mudzimba imomo.
Mukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda munyika vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekutyora kodzero dzavo zvakanyanya, vachirohwa uye kuparadzirwa zvinhu zvavanenge vachitengesa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekucheketedzwa kwezvemukati menyika vakazembe kazembe kana gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadairwi. Asi tabata muzvare Blessing Gore Jena vanotungamira rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Forum.
Mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights vane ne Media Institute of Southern Africa vane vanhu vari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo ye lockdown. Vamwe vacho tiri kutadza kuti tiwane mikana yekusvika kwavari nekuda kwekuti isusu wose magweta hatina kuiswa palist yevanhu vainzi vane maessential services. Saka zviri kunetsawo kuti nyangwe makanzwa kuti vanhu vasungwa kwaita dambudziko kwakati kuti musvikewo ikoko kuti munavigatewo spaces aripo zviri kuti netei. Nekuti hatina kulistwa palisti yevanhu vakanzi vanoprovida maessential services. Saka vamwe tiri kutadza kusvika asi kune mashoma vatakwanisa tine vatakwanisawo kumiririra kuburikidza nemasangano anomirira kodzero dzevanhu.
Makambosimudza here nyaya iyi kuhurumende kuti semagweta munofanira kunge muchipuwa mukana iwoyo wekuti mumiririre vanhu kana vachinge vasungwa panguva inoyi?
Isusu hatisati tasimudza nyaya iyoyi asi nekuda kwekuona zviri kuitika izvi takutoona kuti pane niti yekuti tinge tichisimudza nyaya iyoyi kuhurumende. Asi ndinovimbawo sangano rinotimiririra reLaw Society of Zimbabwe mamwewo matanho avanokwanisa kunge vachitora nokuti ndo vanomirira magweta ese ari munyika. I think pakatanga lockdown iyi mataredzi mhosva akaisawo matanho avaitaridza ivo kuti kunyaya dzisiri agent dzaakupostponwa kusvika lockdown yapera. Asi chinonetsa ndechekuti kana paita nyaya idzodzi dzokuti vanhu vasungwa vari kuda kumiririrwa, kodzero dzavo dzakafanirwa kunge dzichirespektwa, especially kodzero yekuti vange vachimirirwa nemagweta. Saka pakadai apa ndopatakutoona kuti panogona kunge pakati kanganisikei pakaiswa listi yemaessential services ende hurumende inofanirwa kuti iongorore izvozvo zvakare. Saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kukonsidhawo maringe nemadevelopments atakuonai.
Asi hurumende kairi kuti vanhu vanofanira kugara mumba, vamwe vari kubuda, pangaitwe sei papapa kuti vanhu vakwanise kudzivirira chirwere checoronavirus asiwo pasingatyorwe kodzero dzevanhu? Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe?
Nokuti takangobviswa nehurumende ifreedom yatinoti freedom of movement asa wana kubisa freedom ye nema ne raisi mangu ese kuzeruzineta watu wanu wawane chikafu kuzeruzineta watu wanu wawane mbura kuzeruzineta watu wanu wawane information inova basira especially panguwa ya tiri ishi information ili accurate ili reliable saka basare majenari siruno fani rosha kare kuchengetezi kwa nukutu wangu wataona wasungwa uye warukushunguru kwa nema purisa vano wano tapa nukututira nao patunoti majenari siari basaraburu nufano huku respect kwa nukukoshe
Muzare Blessing Gore Jena wanutungamira sangano re Zimbabwe Human Rights Forum variparu nari kuarare na Blessing Zulu we Studio 7 Tarisa ziruma pepa na u anasi. Mudeli News Zimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC inozivisa kuti haizi kuzochinja mazuva ekunyorwa kwebvunzo muna chikumi nambudzi 2020. Mudeli News mekare Nyanji mune zveutano dzinokurudzira mapurisa nemauto kuti vatevedzerewo mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Muherald, mutauriri weZimbabwe Republic Police, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane gumi nevasere vakasungwa musvondo rekutanga vanhu varambidzwa kubuda mudzimba dzavo mukuedza kumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vanyati vati vazhinji vevanhu ava vakabviswa faindi pakati pemazana maviri emadhora nemazana mashanu emadhora. Bepanau reChronicle rinoti mauto ave kushandiswavo mukuona kuti vanhu vanogara mudzimba dzavo sezvakataurwa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kusvika pari zvino mapurisa ndiwo ega anga achiita basa iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga pane zviri kuitika.
Hello Studio 7. Pano ndiri kurasikirwa nenhau. Nditumirewo zenhau pano hama dzangu. Zvatiri kungonzwa izvi ngezvefekti kunyanya paZimbabwe apo pandanomukasa tutumira imimi tinovimba nani kuhama dzangu tirangarireiwo pano ndiri pamuzanzi apa papitori apo hakuna dzimwe nhau dzendingazwa dzekumusha kunze kwedzamunotepfenyura imi vashamarari veStudio 7 ndinokudai mese makadaro morara zvakanaka.
Hey, pa studio apo maskrese kwa na mkuma wande na mkuma ntanonoka na mkuma blessing na jonga amwese mure Zimbabwe apo waterere wese kuri sisi anone tsika ni muna anonzi niki mangu ana ya neto ngasinga meno unika ya nugara nugara Zimbabwe roo ya suru zoto mapurisa kuruwa wano aruti ya kuna muna kuruwa chichi mga tseti ngawa batire wano aru famba wanenzara wano arukunga na mama bora wakwaniso kwa wapa mfura kutu wano wasa ungane kutichuru ere chisapara please rumende ngaite order ngaite wan order kwete kwa roba ngaite order kubudikiza nishunzo waru kushuwira kutuwa wani tenu wano wakare mumba.
Mwese iko ama waliwa mwese kwa nasisa na buji kuma saita ya hapa ndiwe kuna kujoni tunenye chingo nzoati kuwe lengana zinasikirisa kwa zinitwa kumusha ni wano watunga mwela wano asina shido na nana uta uwa ni wakuma na wanamkuma dadi na wanamkuma mzuri na tetema kupe aiwa ngavaiti zivano wakuru ngazweje kita zvekutumisa zvekutungana kwembudzi vanofanira kuziva kwakabva nepakabva vanhu vanotava kuziva zvatinoda hatichangoti nyange tamanya hatichatevera nekuti zvadini kana kuti nekuti zvadini tinokuzivai nese mumusangano wako ndochinhu chokutanga kufara tinoziva utungamiri wedu kuti isi vana venyu tinokuzivai nese nezviito zvenyu nese nevakarurama tinovaziva Neva vengi tino waziva. Ne mandu ziriko kumusoro kutino ziziva. Ekuti dzimwe nyama usara kudzita asi kuno kuteriito kuzai kudhara. Saka musapedza henyu nguva. Ndapedza ndini wenyu Timothy Matutu. Youth chairman Sound Constituent.
Magadini mana mukoma wande nevamwe vese vashamarire Studio 7. Ndiri mukomana nemakore 21 izvi ndobva kuzaka. Ndinokumbirawo kuti mumbobvunzawo zve avo vakatonga nyaya ya kupina chamise vanga zvavakamboti makutanga kavharwa asingashandi yakazotongwa sei. Ndinokumbirawo kuti mubvunze ipapo kana mukabvunza ipapo mukandibatsira ndofunga ndikafara chaiko chaiko kana mukabvunzawo. Kana pane vese kana vaivapo makoti papoti yakazotongwa sei nyaya kubanza hakuna kana koti inoshanda.
Magadini magadini mukoma chonga rangu zvitandoitwa tinazvo ndiri muPretoria. Ndodawo kutaura pamusoro pecoronavirus nekuti chirwere ichi hachatitenderedza musoro kwazvino rose. Tongopira zvino semombe takavharirana mudzimba. Kuda kuda mombe dzakaita nani dzinombotendedzwa kubuda dzichifura. Manje isusu vakatobuda kuonekwa nemasoja nemapurisa votokandwa mabhutsu. Haa, chirwere chatiomesera. Havachatode rizveni masoja kuti wanga uchiendeza. Kunyange uchienda kukliniki unotozopora wane mabhutsu. Haa, saka pakaoma paite. Kuno kupretia vari kukava kava futi ndaona vachikava vanhu. Kukasi vachikava futi vanhu kumabuluka. Asa anoenda kangohwandawo zvangu ndichingoona inenge ichitotambika imomo. Ndakaisa hangu mumasiki rangu mumunhu. Zvinotouya chaiko here chirwere ichi? Asiwo timu rekuchaina kana riro rakaita izvi harina kune vanhu. Nenyaya yekuti taondongwa pfunga unotongoti ukabatwa nekaflu wototi hazvisiri zvere izvi hazvisa kuitika. Pakaipa tinhu. Aiwa maita basa nangumajonga.
Madiko vestudio 7 ana mukoma tanonoka wandi ana jonga kandemira nosimba here? Aiwa isu nofara kuno ndimukoma Brighton. Brighton papolokwana apo ya nokutaurawo panguva dzinoti chemba chema nechirwere chinonzi COVID-19 ichi chadai kupararira pasi rose. Paipa pasarwa nenyundo wamadzango ya paipa. Ino kuti tichaponawo here? Mamiriro akaitawo zvinhu panguva dzakadai. Ndangochemona Mwari yamadzadiwa. Ndatenda zvangu, ndinotenda.
Maswera sei kuStudio 7. Indoitwa Jimalo ndiri paDurbana. Ndidakutaurawo pamusoro pemapurisa ekuZimbabwe negovernment yekuZimbabwe kuti vachaparadza wanhu vakawanda. Bhozi mapurisa avo ari kubata vanhu vachivaisa muchirori. Vaese nemapurisa akazara imomo, hapana nemaski, hapana nechi, havana sanitaiza. So end of the day vachava afectwa wese mapurisa ese nevamwe vanhu vavo kubata majeri mese. Muchaita kiosk yekutiti yekutoti muchafiwa zvisina kutomboita. Saka dai vapaongorora ipapo. Mapurisa ari kufunza zvakanaka zvavari kuita, but end of the day vachazopedzisira vasiya chipurisa ichi vakurwara. Nyaya yekurova vanhu zvavaya kuita iyoyo hazvitombofadza vanhu. Mwari haatombofariri izvozvozvo. Vacharangwa naMwari zvisina kutomboita. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pataenda pamepo chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 change chauraya vanhu muno muAmerica vanoita zvikuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 9,562 vamwe vanoita zvikuru mazana matatu ane makumi matatu nemashanu ane mazana mashanu nemakumi maviri nevana kana kuti 335,524 vachizikanwa kuti vane chirwere ichi. Magavuna ematunhu mazhinji muAmerica akadzika murayiro unorambidza vanhu kuungana kana kungobuda-buda panze. Bepanau repadande mutande reYBF rinoti kunyangwe hazvo vanhu vachifa paawa neawa muno muAmerica, dzimwe kereke dziri kuramba dzichiunganidza vanhu mumakereke adzo dzichiparidza semazvondo ose. Umwe weafundisi mudunhu reLouisiana vaTony Spell vanoti vacharamba vachisangana nevatendi vekereke yavo kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vasasvika pedyo napedyo senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mufundisi Tony Spell vekereke yeLife Tabernacle Church muEast Baton Rouge vanoti havana basa nechirwere ichi kunyange hazvo gavhuna wedunhu iri vaJohn Bell Edwards vakadzika murayiro wekuti vanhu vanopfuura makumi mashanu havafanirwi kuungana panzvimbo imwe chete. Mufundisi Spell vanoti izvi hazvimisi vatendi vavo kuungana vachibatana nekumhorosana vachiti chirwere ichi ndechezvematongerwo enyika. Mapurisa anonzi aenda pakereke iyi akawana paine vanhu vanoita mazana matatu. Mapurisa anonzi audza mufundisi Spell kuti vakaunganidza vanhu zvekare mapurisa eNational Guard achauya kuzovhara kereke iyi. Kambukavo kanonakiza mweya ndisesekedze sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Dare reHigh Court nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechimbi-chimbi yasvitswa kudare iri nevagari vechitungwiza vari kuda kuti hurumende ivawanise mvura yakakwana. Sangano reCommunity Working Group on Health rinoti kushaya zvekudya mudzimba kunogona kukonzera kuti vanhu vatange kubuda mudzimba, izvo zvinonzi nehurumende zvisaitwa panguva yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Mosara zvakanaka.